manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare Maneru anhasi uri musi wechishanu ndira 4/2018 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC yokurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarairidzi mumusangano unonzi hauna zvawabuda nazvo zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chekuti hurumende dzose dzemuAfrica dziise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo munyaya dzezveutano. Kurudziro iyi inouya apo vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze uye kupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika nepamusana pekuti hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji munyika. VaMadzorera vakurudzira hurumende kuti izadzise chibvumirano cheAbuja Declaration icho chakasainwa muna kubvumbi 2001 nenyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe chinosungira hurumende kuti iise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika gore roga roga munyaya dzeutano.
Nokuti chibvumirano chatakaita kwakudhara manje kuAbuja before the inclusive government wakaita chibvumirano chokuti izvo mahurumende esemu Africa ngaape 15% yebudget. So budget yedu kana iri $1 billion yegovernment yese, 15% ye $1 billion inofanira kuenda kuhealth sector. Izvozvo hazvisi kuitika izvozvo. Zvakamboiza takafosa tazvigona munguva ya inclusive government. But after that, you know, so I'm going to be single deteriorator. Gorena is going to reply 8-9% ago. So, government is going to be 15%. Apana chino mbo ikones. Ngawa zigise percentage. Yavano pakune mama minister agaita se defense and security. Waste of health. Kana. So, waru kutawala zoguti health sector is an essential critical sector for sure. Vachizvibiliva mana dzavo. Ngawa ise mari yakakwana.
VaMadzorera vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kutoda kuti hurumende isvike painowirirana nevari kuramwa mabasa ava kwete kuti irambe yakaomesa musoro veruzhinji vachiramba vachirasikirwa neupenyu.
Ngavakompromise, ngavatsvage, ngavagume homwe dzavo because the madoctors are on my genuine grievances. Ngavaite plan yokuti tichakuwedzerai mari zvakadai tozokuwedzerai tozokuwedzerai after 6 months tozodai kusvikira muhoro wavo waakusvika panotarisikawo. Ma on call allowances avo vari kutaura kuti vagona kubhadhara $10 an hour yavakawirirana muna March last year. ngavati right takupai zvakati towedzera ne 50 cents after 3 months tozowedzera ne anything chinoradza kuti izvo vari ku accept kuti izvo machiremba shua haasi kubatura zvakanaka muro wavo hauna kumira zvakanaka.
Gore rino hurumende ine budget rinosvika $8.16 billion uye bazi rehutano riri kupiwa mari inoita $694.5 million zvinova zvikamu zvisere nechidimbu kubva muzana. Mari iyi iri pasi zvikuru pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kukurudzirwa muAbuja Declaration. Munyori mubazi rezvehutano Dr. Gerald Gwinji varamba kutaura pamusoro pekuzadzikwa kwezviga zveAbuja Declaration vakati taure negurukota rezvehutano vaObadaya Moyo taedza kubata vamoyo asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti dai hurumende ichizadzisa zviri muchibvumirano cheAbuja Declaration ichi zvinhu zvingadai zvisina kuminama mune zveutano munyika. Asi vaGweru vanotiwo kupa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika kunopawo hurumende dambudziko rekuti mamwe mapandiko ehurumende anozowanawo mari isingakwane pakatariswa nyaya yekuti homwe yehurumende yakaboka.
Dehurumende yedu yeZimbabwe yakatanga kuzvigadzirisa izvi kaudai yakatanga kutopa budget rayo rehutano kusvika ku15%. Ingadai zvichemo zvana chiremba zviri zvishoma. Tinoziva kuti zvinosanganisa equipment yavanoshandira, yavanoshandisa, pavanoshandira uye zvenyaya dzemari.
Zvichakadai sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association iro rine nhengo dzekuramwa mabasa raburitsa mashoko ekuramba zvaziviswa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa kubulawayo nhasi zvekuti vana chiremba vabvuma kudzokera kumabasa mushure menhaurirano dzinonzi dzaitwa kubulawayo kwakare nhasi pakati paamai Mnangagwa nenhengo dzesangano iri. Gwaro raburitswa nesangano iri rinoti vana chiremba vakamirira kunzwa zvabuda musangano uyu kubva kunhumwa dzavo rozonobvunza nhengo dzaro kuti rotora gwara ripi. Vana chiremba vava nemazuva anodarika mwedzi vachiramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vedzimotikari vanoti havasi kufara nemhosva dzemumigwagwa dzavari kupomerwa nemapurisa ekanzuru yechinoi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Tasanganana napermanent secretary mutsva anga achizvinzvedzisa kumaunions achida kuti tsvagwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achichinje culture yekare.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo. Mumwe anetsana nemapurisa nhasi ndimuzvare Agnes Chioko avo vanogara nekushanda kuSouth Africa. Muzvare Chioko vati pavamisa motokari yavo panga pasina mitsetse yanga yakajeka izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora makumi mashanu nematatu.
And then they tell me kuti hapana line. Where is chinde chipenda ndizvo zvatikudza kuti paint your roads so that we see. Kana uri mforena uzvione kuti hapana line. Why are they painting their roads? And then I have to pay $53.
Muzvari Choko vati vashandi vekanzuru vari kuita huri vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yechioko muhomwe.
Kuzidokura nepana pavanhu vanopaka motokari dzinotengesa madomasi onions tomatoes they park here nobody bothers them but every time we drive these cars into Zim we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry, it is corruption. So the next time can you paint your lines so that we know clearly that this is a no parking zone.
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuro inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatiwo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetse yacho haioneke vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Period yacho yavanokupa chete zvinokarisiti vanenge vakupa kaita havazokonsidhi kana one hour yacho vanokasika futi kuzodzoka vaakukuita se vaakukubhadharisa kana kuti unenge vaakutozokumbira futi kuti ndokumbirawo mozodzoka time time asi one hour chisati yakwana. Vafanamona maparking bays aya madiki zvokuti munhu anopaka we G4G akapaka kuti abude momunhu zvone dzando paka kadya len iyi
muchauri wekanzuro yechinoi vati chawana mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimirira yeClient Investment asi vamulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadavi renhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chiburiwa.
Masangano anomiririra vadzidzisi nhasi aita musangano nevakuru mubazi rezvedzidzo umo munyori webazi rezvedzidzo Amai Tumisang Tavela vakurudzira masangano anomirira vadzidzisi kuti vanyorerane pasi mashanduro avanoda kuita nebazi rezvedzidzo. Vamwe vapinda mumusangano uyu uye vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kubata zvinonetsa vadzidzisi kana kuedza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyaya yedzidzo. Asi Amai Tavela vanonzi vari kutsvaka nzira yekushanda nemasangano anomirira vadzidzisi. Studio 7 haina kukwanisa kubata Amai Tavela kuti tinzwe divi ravo. Vamasaraure vati musangano uyu hauna zvikuru zvavabatsira nazvo uye chirongwa chevadzidzisi chekurega basa zvondo rinouya hatina kuchinja. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamiriri vevamwe masangano evarairidzi. Asi tabata vamasaraure kuti tinzwisise nezvemusangano uyu.
Tasakanana pemani mutekiritari wemutsa anga achizvinrejista kumaunions achida kuti tisaogwara rebasa basa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti atichinje kaucha yekare yekutagara tichitaurirana tiroka pamwe chete zvizhinji zvatati tichitaura zvazvisinei nezvenyaya yemushandiro yatinoita kumabasa zvedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwatsoimprovha naminista of primary secondary education zvisinei nezvemaconditions of living and working edu anonzi anozoatendwa naemployer wedu anoita kuti
saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa.
Tatafarira ndiche kuti isusu union taisa nyaya yedu yekuti tinoda education legal assistance fund iimbrojisiwe neministry. Education legal assistance fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisimudzirwewo zvoenderane nezvekumadhorobha. Tikaisa nyaya yedu zvee kuti tinoda kuti tive nerural retrenchment adjustment allowance. Tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakapiwa ndei inovakurudzira kuti varambe vari pabasa. Asi hapana achatapuwa chinobatsira pazvitemo zvatiaita vazvitambira vachiti taakunogadzirisa zvinhu zvese izvi zvagara vanga vachingotiwo tinhu zvimwe zvacho taatinazvo muurongwa hwedu.
Ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi?
Kutaura zvemene hapana chatingati tanyatsobvumiranwa inyaya yekuti nini mufanicen state anga achinzwa my policy proposals ekumaunion nezvichemo zvemaunions anga aine zvichemo. Saka pazobvumiranwa wachakanyanya simba chekuti zvinsei kusangane nemaunion kuti tikwedzerane nyaya yekuti maticha anenge achiita rejudication abhadharwe mari kana achiita rejudication. Zvizhinji zvinoenderana nemvura kana kwedu nekushanda kwedu sazvinenge zvichiparurwa pamusangano wekwekwekwe. Musangano uyu wanga uri wapemanhesekitari mutsva achizivana nemaunion achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy proposals avainawo musekta achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo.
Avo vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vagadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa COSA. Mumashoko aburitswa neCOSA vaNyarota avo vakavamba bepanhau reDaily News vari kutarisirwa kuunza ruzivo rwakadzama munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro ichi. vanyora kuti vakaita mbiri nyika ichangobva mukuru wanaro kuzvitonga apo vakabuditsa uori hwaiitwa nemakurukota ehurumende yava Robert Mugabe kuburikidza nenyaya dzaizikanwa nerekuti Willowgate scandals apo vaive mupepeti wepepa rehurumende reThe Chronicle. Mushure mokubuditswa kwenyaya iyi, vanyarota vakabviswa semupepeti weThe Chronicle ndokubva vatsvagirwa ofisi kuHerald muHarare. Vanyarota vakashandavo semupepeti weFinancial Gazette, Africa Information Africa, vakazoendawo kunoshandira chikoro chevatori venhau vari pamabasa cheNordic Sadak Journalism Center kuMozambique. Vanyarota mumwe wevatori venhau vakawana mukana wekunozodza njere pachikoro chepamusoro-soro chine mukurumbira pasi rose cheHarvard University chiri mudunhu reMassachusetts muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veDemocratic Republic of Congo vanoti zvakabuda musarudzo zvichanonoka kuburitswa sezvo kuverengwa kwesarudzo idzi kuri kutora nguva yakareba izvo zviri kurwiswa zvichinzi iyi inzira yehurumende yokuda kubiridzira sarudzo. Mukadzi wechitatu apinda muchechi yerudzi rwechiHindu kuChamhembe kweIndia achityora murao wechitendero ichi wekuti hakuna munhukadzi wezera richiri kutevera anobvumidzwa kuisa gumbo rake munzvimbo yekunamatira iyi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nevakuru vedare reCongress vachiedza kubuda nechibvumirano chekuti mapazi ehurumende akavharwa avhurwe. Mapazi aya ave nemasvondo maviri akavharwa sezvo vaTrump vakaramba kuisa runyoro rwavo pabudget rakapasiswa nedare reHouse of Representatives neSenate vachiti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana masere vakambomiswa basa uye vashandi vanosvika mazana mana ezviuru vari pabasa asi vasingabhadharwe. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vanoti mudhuri uyu unobatsira kuti vanotengesa zvinodhaka nevanopfurikidza mwero vasapinde muAmerica. Asi vebato remaDemocrats vanoti kuvaka mudhuri mukore uno hakuna zvakunobatsira vachiti zviri nani kushandisa michina yechizvino-zvino kurinda miganhu yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro weMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Kana vachitiwo USA government shutdown zvireva kuti masystems ehurumende haachaita flow zviri smooth fanira zvaanofanira kunge ari because masystems emuno ane mastages ainawo ekuti from the government federal government zvichienda kumastates uku pane flow inotedzwa iyoyo ndo inenge yakatwa iyo because kune mari dzehurumende dzavanoti zvo kontrolwa nehurumende kana kuti budget yacho isina kumira mushe kana kuti hurumende isina kupa go ahead yekuti mari idzo dzishande hadzibude. Saka mari idzozo izvezvi hapana mari iri kubuda yehurumende kubvira musi wavavhara.
Chinonyanya kukonzera kuti vazosvika pakuti ngaivharwe chii?
Panenge paita kusawirirana pakati pevatungamiriri venyika. There are three components of the government. Ivavo kana vasina kuwirirana vanoita kuti hurumende inzi yavharwa because kuti hurumende imuno muishande macontrollers ese finance vanofanira kunge vawirirana. Saka panga gore rinere vatiza kuwirirana nenyaya yekuti Trump ari kuti ndoda kuti mari ibudget hurumende about 5 billion iende kunovaka wall. Saka mamembers of the senate nemamembers of the parliament vatiwa nohazviiti. kusha wilizana huko huko zao tumbo tayari tumbo vire inuti marisha ugumende zibude
saka zinozo gadzini sikuwa sei waka tadza kuwilirana pana zunge zingai tukwele kutu urumende ivurwe
vano to wilirana chete kutu urumende ivurwe mishawana inuti chi presha yaji isha vakuza asu kubuwezi ezi nezu makatarisa kana mapaks chayo aka source of income urumende kutisina urumende zinezu is losing billions and billions of money so 5 billion ya waka nonga waka wilia na utishande kuenda kujura waka maria waruza it's more than 5 billion
maashandira aneta urumende ye ma amerika iwaya ekuti inombovarwa ichivhurwa wa nezvikonzero zvakadai munoona sezvingashandewo here kuZimbabwe kweduku
kuZimbabwe hazvishande nekuti kuZimbabwe kune humbimbindoga kune yavanoti center of control yekuti izvo president vanoita zvavanoda madiro adyo dzina chaiwo vakada kuti nhasi ndoda kubatsira DRC na vakati nhasi ndoda kuendesa masoja kwakati zviri kwavari vakada kuti nhasi kuuye bhondi zviri kwavari saka kuZimbabwe zvinotadza kushanda nekuti mutungamiriri wenyika makamupa masimba akawanda stereki
vazvidzai ruzvidzo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOhio vari zvesachigaro weMDC muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio kwekare naEvans Sininga weStudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Urumende inoti yatanga nhasi kumisa basa vamwe vechidiki vange vachishanda mumawadi ekumamisha kana kuti mayouth officers. Nechinangwa chekuda kuedza kuderedza mari iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Nyaya yokumisa vezvidiki ava basa yakataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqube gore rapera vachiti mari zhinji yehurumende inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende asi pakamboedza vaive gurukota rezvemari vapatrick chinamasa kumbomisa vezvidiki ava basa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe nemamwe makurukota avo vakatsika madziro dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vechidiki ava vanoshandiswa nebato riri kutonga mukutyora kodzero dzevanopikisa asi vechidiki ava vanoti vanoita basa rakakosha kukurudzira vechidiki kuzviitira mabasa emaoko zvinonzi pawadhi yoga yoga pane paine vechidiki ava vatanhatu asi pari zvino pave kuiswa mumwe chete bazi Republic Service Commission mumashoko aro kuvatori venhau rati ramisa vechidiki zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vatakawira maluku vekuguruve
ya panyaya iyoyo paita kuti pane vakamiswa kwabva kaita vamwe vari kusara saka munyuto irimo muvanhu havasi kufara ndinokuda kwokuti wani zvangouya vanhu vasingatarisiri purazi inonzi abolishment of office inova yaifanwa kunge ichipa vanhu mari yakati wandei but ivo vapanenge pakashanda chisoti chekuzisainai maretirement form
muri pavamwe vari kusara here kana kuti makamiswa
inini ndiri pakati pevari kusara
mungazivi kuti vari kusara vanenge vari vangani
vari kusara vari about 3,000
mari dzavari kupiwa dzekuenda pamuchigandigeri kana kuti dzamuri kuti dzeretirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari
nezuro vanhu vakaisirwa mari yainzi pay notice inova yanga iri kuma 1,400 something yeni papackage hapasi clear wozi pakangonzi takuwekerai mapensions enyu but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something but vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifanira kutoita kana by 4 bhozi kamiswa basa kusiri kuda kwedu kubhozi muyo hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years bhozi ivo vaiti vabva vatodzima nezigari kuti youth officer kureva kuti vaabhoisha office
vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira zanupf rutsigiro ichokwadi here munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda
ano ipapo kongangawe manyiri. My youth officers basarawo wane basari nende rakati kure. Sekitanga ndechekuti wano batsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maproject. Deni neku nge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maproject proposal. Deni nenyaya yekuvandudza nzvimbo.
Mumwe wevechidiki kana kuti youth officer vatakawira maluku vange vari parunare kuguruve na Blessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zvenhabvu wepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zviri kutsvaga vatambi vatsva segadziriro yemakundano yemwaka wenhabvu wa2019. Michael Cariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vane mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Mashao Machazane kubva kuDynamos, Milton Mumbe kubva kuCapes United, naota Mukanga uyo vatenga kungezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa Kama Billiard na Knowledge Msona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Mongorori wemutambo wenhabvu Vapara Gambamura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Ezvinezvi vakomana vakatenga Milton Ncube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndirikuona vakomana vakavaka they are beefing up their team. So far so good, and the Harare City is the team to watch. Takatarisa gore ratikutopinda here season yatikupinda here mwaka watikupinda uyu, Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufinari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Okuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana na Phineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva FC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague muna 2017, Madrid Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna 2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi, kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomirwa pedza ichi chapinda mumusha Mengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God knows murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chanofarira munyika kunze kwemaWarriors vaHonest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League chikwata.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tibatanidze misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC yokurudzira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zviri kudetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarayiridzi mumusangano unonzi hauna zvawabudisa zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa Mara. zvakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.